tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa 14 chikunguru kuti kanzuri guta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere market. Meya weguta remutare vablessing tandi vaudza studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwaminista takaiona ende tikaikonsidhawo sekansel. Iruramiro yeboka roga roga kwa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbirawo rubatsiro rwekumaservices kubva kukanzuro. Ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaikonsidhawo. Dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa palisti iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregista kuna waiting list. Saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei, but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo watinenge takaisa isusu yemaallocating policies edu.
Vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pawaiting list yedu, uye hatitangiri kuonevea kumusoro, tinotangirawo nevakatanga kuregista tichiendawo vaka vachiregista nezvimwe zvakadaro.
Amai matikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo.
Taona maflea market avo, tikaona kuti kunozara mamwe kunze ati pane aya ari kuzara pamaeditional zamaita ivaivo maiti tetee vemuchangano wedu kana kuti wemuchangano wendc maiti ezimbabwe chivapaivo ngoti ndovangova mabasa kwete kwete. Ndokubva tagara muchangano wacho takati meya nechiuka neni nemaofisa zvangu kuno ndokubva tabvumirana kuti vachativapa. Saka ivo vanga vasati vavapa but maiti pate zvavo akaona kuti vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti kowanisvikisi dzeni dziya dzaapati. Ini ndokubva ndati regai chidini tiendesei ritamba kukanzero just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana but kuita amtwisti tingangovaita amtwisti sei.
Asi mutauriri wemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unzvire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose emunyika.
Tinotarisira kuti malocal authorities ndo vane simba, ndo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregulariza mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa. Asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yekuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa nemacitizens ese mutaundi kuti dzishandiswe vari voga.
Mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kariparire vanoti hapafanirwe kuitawa zvitsvete, vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa.
Mumwe munhu wese akagara pachidzeri is going to get this table or table back onga paari paari. Manew applicants varoda kuapply vari kuda table vanoapply kuhousing department, vaapply kuhousing department, housing department ndiyo inopa matable. Ndo mashandiro atiri kuita at the moment.
Makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzere open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unononoke kuvhurwa. Musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624. Ndakamirira studio 7 namutare ndini Lwedha Moyo.